chakakosha kuti tijekese ndechekuti hongu chinhu chakanaka kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zvedu zviri kunze yakwira kana takatarisa maofficial figures, zvokunyanya kukonzereswa nekuti pakatanga COVID-19 hurumende dzepasi rese dzakadzika marestrictions ayo airambidza kudyidzana nekufamba pakati penyika dzakasiyana-siyana, macross-border traveling, even matrade chaiwo, they were restricted. Makaona kuti mari zhinji isipera kune vari kunana South Africa yanga ichiuya nemabhazi, yanga ichiuya unofficially. Saka vazhinji nenyaya yemalockdown vanga vasakwanisi kutumira mari unofficially, vanga vakutotumira mari through maofficial channels. Saka ndosaka tiri kuona kuti maremitenzi akakwirira zvakanyanya pakati paJanuary naOctobe wegore rinotichenza ndisana Januari naOctobe wegore rakapera.
Tichitarisawo Dr. Chitambara, tichienzanisa nemari yakapinzwa munyika gore rapera, chii chikuru chamungataura pamusoro pemusiyano iwoyo?
Sasa mari yegore rapera 2019 513,500,000 iyo, of course maofficial figures ayo, but vazhinji mari inotumirwa unofficially iyo yairekodwi nemaofficial statistics. Kazhinji United Nations wakamboparura gwaro raitaura iro kuti mari inotumirwa unofficially yakatonyanya kuwandisa pane mari iri kutumirwa officially. Zvinonyanya kukonzereswa nekuti miripo yekutumira mari officially yakakwira zvakanyanya chienzanisa nemiripo yekunge uchitumira mari through vanhu vekuziva kana through mabhazi. The cost of remittance iri lower kana uri kutumira unofficially. Saka gore rino chataona ndechekuti mari zhinji yanga yakutumirwa officially through my bank, through my international money transfer agencies. Saka ndozvaita kuti mari iyoyo yegore rino ikwire zvakanyanya, chikonzero chemarestrictions anga achilimita kufamba kwevanhu.
Iyo mari inotumirwa kumusha nevekunzei yakakosha zvakadii muupfumi hwenyika?
Ndo imwe yemafactors acontributa kucurrent account surplus yekutaurwa navaprofesa Mthuli Ncubeya yakunzi Zimbabwe tine current account surplus. Zvazvinongoreva kana tiine surplus ndezvekuti mari yakawanda iri kupinda muno pane mari iri kubuda. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo zvinoita kuti tikwanise kustabilize kazhinji maforeign exchange markets uyewo zvakare neexchange rate.
Tagarawo tichinzwa ivo vari kunze kwenyika vachichema kuti dai hurumende yavacherechedzawo kuburikidza nekuvapa kodzero dzekuti vavhote vari munyika dzavari, mungaona zvichishandura here mari dziri kutumirwa kumusha izvo?
Ndinoona mari iri kutumirwa ichishanduka. Hurumende yakapa madiasporans atakati maincentives, both maeconomic incentives uyewo zvakare mapolitical incentives. Economic incentive hurumende inofanira kutora madiasporans, any other investor anenge achidoma incentives tanga achiisa mari yake muno muZimbabwe. Saka zvakutorewa ndezvekuti even investment environment inofanira kuti ishanduke, iimprove kuitira kuti zvizvarwa zvedu zviri kunze pazvinoinvestawo muno zvinowana muripo yatingati return on investment yakanaka. Nekuti ultimately investment yese inodeterminwa return on investment on your dollar invested. Saka tinofanira kuona kuti macroeconomic environment iri stable, mapolicies edu ari conducive kuti zvizvarwa zvedu zviri kune dzimwe nyika zvinowo mainvestors atinofanira kunge tichikoshesa zvinge zvichida kuisa mari kuZimbabwe. Then mapolitical incentives anoinkludawo nyaya dziya dzakaita sana dual citizenship, of course dzakuprovidewa for muconstitution medu, but hapana zvakanyatsa kujeka panyaya iyoyiyi. Nenyayawo zvakare kuti zvizvarwa zvinenge zviri kune dzimwe nyika zvedu zvinge zvichibvumidzwawo kunge zvichivhota vari kunyika kwavanenge vari ikoko. I think izvozvo zvakakosha, tiri kuona nyika dzakawanda dziri kuzviita. And zvinoitawo zvakare kuti zvizvarwa zvedu zviri kune dzimwe nyika zvifile kuti they are part and parcel of my developments of destiny yeZimbabwe. Nekuti chinowanzoitika dzimwe nguva ndechekuti dzimwewo zvinongonaita sekunge hurumende iringoda mari yemadiasporans, but vasi iri kuda kunge vachivatsigirawo, vachivapa iwo maincentive atataura nezvawaya. Saka I think relationship government in the diaspora inofanira kuve iri based on a quid pro quo basis yekuvapawo maincentive kuti iwo wakanise kunge vachizo investawo mari yakawanda muno muZimbabwe. Tiri kuona dzimwe nyika kunana Ethiopia, ukaonana Nigeria vakatoo issue anonzi ma infrastructure diaspora bonds zvichikwereti zvinotsigirwa nema diasporans zvinenge zvine donzvo rekuinvesta munyaya dzeinfrastructure. Saka izvozvo zvakakosha. I think takagadzirisa nyaya yemaincentive andataura iyayo, tinogona kuwana mari yakati wandei inogona kuzoshandiswawo zvakare mukuinvesta mumacritical sectors aeconomy yedu.